vakawanda vakarasikirwa nevabereki nehama kumaJeberland havana magwaro ende problem yacho ndeyekuti ndiani anoupa umbo wokuti akazara nomunhu wakaurayiwa nemasoja eFifth Brigade kumaJeberland. Kana ndanzwa kuti Mpoko auya kuzolauncha program yokurejesta ivavo vanhu, ndozvibvunza mvunzo wokuti kukura hundi yacho yakapera rini. Mwana akazarwa muna 1987 pakupera kwehondo yacho ane makore mangani? Ndenyi vasina kuita izvozvo nguva yacho after the war? Now vatanga kulauncha manje muna 2017 vachiziva kuti maelections ari muma 2018. Zvisi hazvisiri genuine izvi. Ndezvokubata vanhu kumeso kuti vanhu vafunge kuti ihurumende inokeya, asi ihurumende inokeya nezvido zvavo zvekuti nyorai kuitira kuti vanhu vofunga kuti hurumende iyi inofanira kuvhoterwa futi. Hatingi triki chete ZANU-PF.
Asi vanhu vasina magwaro ekuti vakazvarwa rini kana kuti mabirth certificates uyewo zvitupa kana kuti maID vari kusangana nematambudziko akaita sei tichitarisa maJeberland?
Yakati kana nokuti vamwe vanoenda kuzvikoro vasina mapepa, vanosangana netambudziko rokuti kana asvika munguva yokuti anyore a second exam like a secondary kuma form 6, that is the time vanosangana nema problem. Kana kuti vakarwarirwa vakafirwa ndiyo problem manje. Haana magwaro, you can't get a death certificate. And vana vakasara vanosara vasina magwaro kuti baba ashaya nokuti anga agara asina magwaro munguva yese iyi. So ukaona vana Mpoko vachienda ikoko, zvinhu zvinofanira kuitwa as ordinary business ne registrar of registrar wenhikirikiri. But ukaona vachienda vana Mpoko iagenda haisi kuzvira vanhu tsitsi.